Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 17, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete anofa vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa muguta rekaroi nezuro. Mumwe mushandi anonwa muchetura achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadzikana kwaari kuita zvichitevera kusapiwa mari yake nekambani yaishandira kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa nezuro manheru apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa ekanzuro yeguta rekaroi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mota yakatsika vanhu ava yainge ichitiza motokari yekambani yeSina Trading iyo yakapiwa basa rekusunga mota dzinotyora mitemo yemimigwagwa muguta rekaroi. Vakawana zvichiitika vanoti motokari yakatsika munhu yainge yakambotiza mapurisa nguva dzemasikati apo yaitakura vanhu panzvimbo isingabvumirwe. Zvinonzi vakazosangana nayo manheru vapedza basa apo vakatandanisa izvo zvakazokonzera njodzi yakaitika. Panjodzi yakaitika yaka uraisa mai chedza mandizvidza avo vainge vauya kuzoona mumbana wavo Irene mandizvidza pamusika wake apo anotengesa zvekudya. Amai mandizvidza vainge vauya kubva kumusha kuti vazotora mari dzemaroja kumba kwavo mumusha unogara veruzhinji vechaedza mukaroi. Amai mandizvidza vakazonofira kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutakurwa kubva kuchipatara chekaroi. Munin'ina wemufi amai Patricia Mudimu vanoti vari kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwemukoma wavo.
Ndamhanya kuchipatara ndakasvika ndikaona vatiri mumota yakavatakura taxi. Ndikazobatsirana nevarume vaivepo kuvaburitsa mutaxi vachikuiswa mustretcher vachibva vaendeswa kutheatre. Vakazobva kutheatre vapa oxygen vachiendeswa kuparerenyatwa vachizoshayika kuma 3 AM.
Amai Mudimu vanoshoropodza urongwa hwekambani yeSina Trading hwekutandanisa motokari dzinenge dzichityora mitemo mumigwagwa uye kushanda nguva dzisina kufanira.
Zvinhu zvacho zvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti nguva yainoshanda kliner yacho ichikremba mota mutown inenge isisiri nguva yebasa vachikonzeresa kukuvara kwevanhu vakawandisa zvazosvika kusvika parufu kudai. Tinozviona nguva yakawanda tichitobvobvunza kuti vanhu havanoshanda kusvika nguvai tonzwa kuti vanopedza basa nhafu asi vanozokonzeresa kusvika kuma6 o'clock mota dzei dzakungotiza vachibaya mavhiri dzakatakura vabereki havana keya nekuti dzine vabereki kana kuti dzinei. Saka zvinhu zvinotishungurudza iye zvinotarasikirwa nemunhu angaichengeta mhuri yacho.
Asi mukuru wekambani yeSina vaDaniel Mandizvidza vanoti hapana mashoko avangataure pari zvino sezvo mapurisa achiri kuferefeta zvakaitika. Hatina kunzwa divi rekanzuro yekaroi sezvo sachigaro wekanzuro vaRichard Ziki vatiza vatori venhau pakamba yemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mumwe wevakakuvara Patrick Mandizvidza mwana wemufi amai Mandizvidza achiri muchipatara. Patrick angachitarisirwa kuvhiwa sezvo asakwanise kubudisa mvura mumuviri. Amai Mudimu vanoti vashandi vekanzuro nevekambani yeSina Trading vazvipira kutenga bhokisi remufi nezvekudya parufu. mapurisa vanonzi vakazokanda utsi hunokachidza nekupfuura muchadenga kumisa veruzhinji vanga vorova vashandi vesaina nekanzuru mushure menjodzi. Vanhu vakawanda vari kufa mushure mekutsikwa nemotokari dzichitandaniswa nemapurisa, mapurisa emakanzuru nevehicle inspection department kana kuti VID mumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Arthur Chiguriwa.
Mushandi wekambani yemapuranga kwamutare yeAllied Timbers anwa mushonga achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadziwa kwaari kuitwa nekambani yeAllied Timbers iyo inonzi haisi kupa vashandi vayo mari. Lloyd Moyo anotipanyaya inotevera.
Mushandi anwa mushonga uyu ndivapfungwa zvakata. Mumwe wevashandi veAllied Timbers vaisa musasa pamuzinda wekambani iyi kwemasvondo maviri vachida mari dzavo dzemihoro yemwedzi gumi neminomwe. Vazhakata vari muchipatara cheMutare Provincial Hospital umo vanonzi vave kunzwa zviri nane. Vashandi vanosvika makumi manomwe vakamiswa mabasa vakavimbiswa kuzobhadharwa mari yavo mukupera kwakurume asi hapana chavati vawana. Mumwe wevashandi vaWelly Brand vati mumwe wavo vazhakata vakapindwa nepfungwa yekunwa chefu nekuda kwekutsamwa sezvo vamwe vapedza zvipfuyo zvavo vachitengesa kuitira kuti vaendese vana kuchikoro pamwe nekutenga chikafu. Vatiwo nyaya yekudadzirwa mapurisa kuti avadzinge pamuzinda uyu iri kuvarwadza zvikuru.
Isiri kubvunza mari iwo vakutunzira mapurisa zvinoita here? Ndiwo chikonzero chikuru chakazoti uyu ndakumwanga kumushonga nekuti inini ndakasevha kavhani 17 manzi musina kundipe mari. Handiti ndiyo yapanapa ndobvunza mari yangu ndoti handiisirei mari, ndoda kuvaka. Nguva yandakasevha ndi handisi kuvaka, vana vakagara kumba havasi kuenda kuzvikoro. Tine dambudziko kuti vana vakagara nazvino havasi kuenda kuzvikoro. Ndiyo zvinonzi child abuse. Child abuse imbori ipi nekuti mwana haasi kuchafunda. Handiti saka mwana zvaasi ri kufunda toita sei? Tipei mari kuti tione kubhadhara zvikoro. Zvikoro zvakavhurwa parizinesi, hapana mari parizini kuti tibhadhare kuchikoro. Vana vari kudzingwa huku mbudzi kumadzingwa, takapedza zvese kuendesa kuchikoro asi tichisaivha kambani kuti vachazotibhadhara mari yedu. Saka munhu akasvika poti zviri nani ndipe mushonga.
Mumwe zvemushandi vashupika goto vati havazi kuzobva pamuzinda uyu vasina mari kunyange hazvo mapurisa apuhwa court order nedare ramagistrate yekuti vabude kunze kwekambani iyi.
Hatibvi pano tisina mari. Allied ndakaishandira 14 months unpaid. Saka iwo vakutidzinga pano pamusara kuti kwanzaiyo ndiwakatanga kumhangira nyaya kumapurisa. Kuzekuti isisi taifanira takadini, takatanga kumhangira nyaya ngekuti ndokatakorerana pakutaura. Saka hatizobvi pano kusvikira muchizoona umwe uchizwe umwe mushonga kuti ndichisvira panapa guva rangu achanditeka tikafuri kuisa kumhatso kwangu kwatakabva.
Vakuda moto vati vange vava nemwedzi yakati kuti vachishanda pasina mugove wavo.
Irwadzi kuzi iri ndanda no 12 manzi ndirushanda ndini tashanda kudaro kuti vatangumbiswa basa tiruzimirai. Hatina kuudzwa kuti mazomirane nawei. Saka patakazonobvunza mari ndopa kuzotairizwa kuti tiende kwamutare kwaAllied Timbers munodi munobvunza mari yenyu. Saka tichiuya panapa ndopakachizotanga mhere mhere yekuzi mapurisa achichi. Saka chazivi kuti imhosva here munhu kubvunza mari yako iwe uchinge wakashanda. Plus vamwe tatakatombomira mira chikoro icho kuti hatikamboshanda shanda tozoonawo mari dzekuti tirejiste maform 40 pese ezvikoro. Saka hatichazivi manje kuti zvimwe zvacho zvakamira sei. Tikakoti ndoda kutsigira vabosa hazvo zvotirwadza.
Vamoto vati vazhinji vavo vari kurara pachena munguva yechando ino nevacheche vasina chekufuga uye kana chekudya. Gweta riri kumirira Allied Timbers vapasi munyakureba varamba kutaura neStudio 7 nhasi vachiti titaure namuzvare Veronica Gutu avo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi. Asi Studio 7 yakundikana kubata muzvara Gutu kuti vatipe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Bazi reUnited Nations Central Emergency Response Fund nasi rapa Zimbabwe mari inosvika miriyoni imwe chete nezuru mazana matanhatu zvemadhora yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mari iyi iri kutarisirwa kubatsira vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nemaviri nemazana matanhatu. Vanhu ava vari matunhu makumi maviri enyika kusanganisira Matabeleland, Masvingo Midlands neManicaland. vehurumende United Nations vanoti vanhu vanodarika mamirioni mana vanoda rubatsiro nyika yose. Mari iri kudiwa kubatsira vanhu ava inosvika mamirioni zana nemakumi masere nemapfumbamwe emadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weCivil Protection Department vaNathan Komo kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tava nenguva yakanaka zvikuru apo taungana patapuwa chipo chekubatsira vanhu vakava nenguva yekubatikana nemafashamo emvura. Tapuwa chipo chinoita 1.6 million nemhuri yeUnited Nations inosanganisira mapazi anotevera UNICEF, IOM, UNDP yanga iripo yakamirirwa naHumanitarian Coordinator neUNFPA. Awa ndiwo mapazi ane zvikamu zvinokosha zvichaita kuti tigone kubatsira avo vanonga vakawirwa nemafashama. Chekutanga, mukandibvumira mukoma Zulu, tichatarisa nyaya dzezvedzidzo nekuti vamwe vacho vakapunzirwa zvikoro. Tichatarisa nyaya yechokudya zvine mari yazvowo. Tichatarisawo nyaya dzatingati muchirungu dzesafety nemitigating risk of abuse neneglect yevana kuti vana tovabatsira sei.
Vanga vakamirira hurumende ndanani apa?
Vanga vakamirira hurumende igurukuta rezvematunhu zvekuvaka nedzimba Honorable Sevier Kasukwere ndio vanga vakamirira, uyezve ndiwo sachigaro zvekomiti inoona nezvemafashamo iwawo kana njodzi dzakadaro dzinonga dzaitika munyika.
Saka zvirongwa izvi muchazviita sei? Munenge muchiita makabatana nemasangano aya here?
Masangano iwawo atipa rubatsiro tichaita nawo, ende tinotarisira kuti musvondo rinotevera tiri kutoita musangano wekuti mamwe mapazi ehurumende ane chekuita nezvikamu zvese zvandataura zviya izvi vange vaakuziva kuti vane mari iri kuno vatangewo kuita basa ravo.
Mukuru weCivil Protection Department vaNathan Komo vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto mashanu pamwe chete nenyanzvi yezvimbambaira imwe chete vaurayiwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu apo bhambo ranga rakateiwa mumotokari raputika pavanga vachiedza kuriputitsa. Mutauriri wemapurisa muSomalia vaMohammad Yusuf Omar Madele vanoti motokari iyi yanga yakaiswa pedyo nekamba yemapurisa mumusha weWadajia muMogadishu. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley varikurudzira sangano iri kuti rigadzirise ravanoti dambudziko riri muVenezuela pamberi pemusangano weUnited Nations Security Council uri kuitwa nhasi. Security Council iri kusangana nhasi kuburikidza nechikumbiro chaamai Haley chekuti vazeye nezvematanho angatorwe nesangano repasi rose kuedza kumisa kusagadzikana uye kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka muVenezuela. Chikwata chevarwi vana veIslamic State kusanganisira vanga vakazviteya nemabhambu vapinda nechisimba mahofisi nepenyuro yehurumende yeAfghanistan iri mudunhu riri kumabvazuva kwenyika iyi reNagara vakauraya vanhu vatanhatu uye kukuwadza vamwe vangangosvika makumi maviri. Muchikamu chedu chatinotarisa zvirikuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika, nhasi tirikutarisa nezvehondo yemichovha muSouth Africa iyo inonzi yave kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva mumusina kuenda kumuganhu wenyika mbiri idzi weBeitbridge. Hondo ii inonzi ya konzira kuti vemichova vemu South Africa varambidze motokari dzinobva kuZimbabwe kupinda munyika ii kwema awa anoda kusvika masere. Izvinonzi zvakaitika nemusi wemuvhuro vachiti vari kutorerwa basa nevekuZimbabwe. Sachigaru wesangano revemichova muSouth Africa reMusina Nansio Taxi Association va Donald Sebola vatenda kuti pane kunetsana kuripo pakati penhengo dzesangano ravo nevemichova isina magwaro ebasa vari kutakura vanhu kubva Musina kuenda kuBait Bridge, asi vakati hainganzi hondo sezvo vasiri kurwisana asi kuti vari kutaurirana kuti vagadzirisane. Vasebola vaudza Studio 7 kuti havasi vemuSouth Africa chete vari kurasikirwa nemabhizimisi asi kuti kana vanobvawo kuZimbabwe. Vanoti mangwana vari kuita musangano nemapurisa emusina kuti vaone kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association avanoti hondo dzevemichova idzi dzinogona kuguma dzatora upenyu hwevanhu.
Hongu pakave negakava rakavepo musi wemuvhuro apo michovha inotakura vanhu kubva paBait Bridge pa South African side vachienda kuMusina vakawanikwa vachipokana nevakomana nevasikana vanotakura vanhu vachienda kuZimbabwe vachibva muMusina, uye vanozviita vasina magwaro ekuti vange vachiita basa iroro. Ikasike kutanga inyaya yagara iri kungoitika, asi nekuda kwekuti vanhu vatiitei vashoma neinhau yeSI-64 yakaiswa nehurumende gore rakapera. Mutemo unorambidza vanhu kuti vange vachiendesa zvinhu kuZimbabwe, vanhu vakati dzikirei, zvochireva izvo kuti ivo vashoma vacho naivavo ndo vaakurwiranwa sezvo vasisanyatsokwana kuti vange vachiparadzaniswa pakati peavo vanotakura vachibva kuZimbabwe neavo vanotakura vari vanhu vekuSouth Africa vachigumira paBait Bridge kuSouth African side.
Muchiona chiitiko ichi munofunga kuti chinopera nekutaurirana here, tichiona kuti vemichovha vakazhinji vanopedzisira vaakurwisana zvinototora upenyu?
Chisi chinhu chinokwanisa kunge chichitauriranwa chichingogumira ipapo, sekuti chinhu chine chekuita nekurarama kwevanhu, chinhu chine chekuita neramangwana revanhu, kunyanya takatarisa veZimbabwe vakuti vamwe vakatobva nzvimbo dzavakabva vachiuya kuzoshandira vari paBait Bridge vachitakura vanhu ivavo. Hapana rimwe basa ravanoziva, ndiro rega vanoziva. Nerumwe rutivi zvekare, tichitarisa vari kuSouth African side, vane mataxi South African side, ukayambuka kuenda kumhiri kuSouth African side unowanika kuri kwekuti mataxi avo mamwe achona achiri matsva, achangobva mukutengwa, uye kutengwa kwemataxi muno muSouth Africa vanotenga nechikwereti zvekuti vanenge vachizofanirwa kunge vachibhadhara mwedzi nemwedzi mari idzodzo. Saka vakawanikwa vasisakwanisa kutakura vanhu, zvinoita kungowanika vachikanganisika pamaloni avanenge vatora. Saka kutaurirana kwekuti netsei, uyezve mapurisa acho anozoitewo achiti wanzewo kuita zvechoko muhomwe, nyangwe mota dzisina mapemiti dziri kuzowanikwa dzichitakura vanhu nezvinhu.
Tinozva kuti ivo vemichovha veMusina Nansfield Tax Association vari kuronga kuita musangano nemapurisa mangwana. Munofunga here imi kuti veZimbabwe vanokwanisawo kuzopiwa mukana wekuti vaitewo musangano nemapurisa vagadzirise dambudziko iri?
Handione zvichidaro, sekuti musangano uchange uchiitwa neveNansfield Taxi Association uye veBait Bridge Taxi Association anove mapoka kuSouth Africa vachaita nemapurisa. Handione musangano uyo uchizowanika veZimbabwe vachibatika, asi kuti musangano wekuti vemataxi vari kunge vachizoyambira mapurisa kuti kana vakasabata basa nemazvo, ivo vachawanikwa vachitora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Hondo dzemataxi muSouth Africa ihondo dzagara dzinotonetsa kudarika hondo dzezvimwe zvese, sekuti tinowana kuti kanyange variyo pachavo vanotourayana takatatsana nehondo dzemataxi. Vakange vangovharirwa pavanodya napo ipo pamataxi papo vanenge vasina chimwe chavanokwanisa kuita, saka hondo idzodzo vanodzirwa chaizvo.
Avo vanga vari vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vachitaura naJonga Kandemiri vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Hurumende inoti iri kugadzirira zvose zviri kudiwa neEuropean Union kuti ndege dzeZimbabwe dzitange kubhururukazve dzichienda kunyika dziri mugungano iri. mumashoko avo kuvatori venhauni yeZulu, komishina anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muEU Amai Violeta Bock vakati iya Zimbabwe yainge yarambidzwa kuenda kunyika dzeEU nenyaya yekutyirwa kuti inogona kuita njodzi sezvo paine zvinhu zvinoda kutanga zvagadziriswa. Amai Bock vakatiwo mamwe makambani endege akanzi haasi kubvumidzwa kupinda muEU anosanganisira yeMidview yekuNigeria, Mystic Airways yeku St. Vincent neGrenada, uye yeku Ukraine inonzi Aviation Company UGA. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vanoti vakuru vakuru vekambani yeAir Zimbabwe vakasiya basa ndivo vakaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo.
Zvakaitika ndezvekuti pamakore akapfuura ayo, kwete yemanje, veAir Zimbabwe vanga varipo pamanagement yedu iyoyoyo havana kunge vakwanisa kunge vachichengeta marekodzi avo zvakanaka, okuti ava kana vakuuya kuzoshora nokuzoongorora kuti muri kuchengeta marekodzi enyu zvakamira sei, zvigofambidzana nezvanenge zvakataurwa mumamanuals okuchengetwa emungati mukumenchena ndege dzacho. Saka zviripo ndezvokuti isu veZimbabwe neveCivil Aviation Authority of Zimbabwe takadaidzwa kuuya kuzotsanangura zvakanga zvanyorwa European Union ivavo kuti zvigadzirisei zvinhu izvozvo. Saka takataurana navo vakaona kuti Civil Aviation Authority of Zimbabwe iri kushanda zvakanaka, haina chayakatadza, asi vakawanikidza kuti paAir Zimbabwe takambojamba mamwe mastages okumaintaina navo ndege. Saka kana padaro vanobva vati ndege idzodzo pandege iyoyo hatiibvumidzi kuti iye kwatiri kufulaya kwatiri kutika tazoongorora tikaona kuti mava kutevedza zvatinenge takati muike. Saka ndiyo nyaya yachona iriko iyoyo. Saka pane zvavakanyora kuti zvigadziridziswe, saka AIR Zimbabwe iri kuronga kugadziridza izvozvo, tobva tachiti ngavachiuya vachizoongorora kuti basa ravakati tiite ranaka, then tobva tabvumidzwa zvedu tigofulaya kuenda kueurope. Saka inyaya yekuti hasati tirisi tega, pano tova nedzimwe nyikavo dzinokwana kuti hanhatu dzimwe dzekueurope ikoko dzinenge dzakaitavo njodzi yakafanana neyati yataita iyoyo, yekuti havanhu vaichengeta marekodzi edu havana kunge vachianichengeta nenzira yakanaka.
Asi iyo AIR Zimbabwe ichine ndege ngani vagumbo dziri kuenda iko kueurope uko?
Pari zvino tanga tisina ndege yanga ichinda kueurope, but zviripo ndezvokuti mutemo hautauri kuti nhasi munayo kana kuti hamuna. Vanenge vachingotaura kuti ndege yenyu yanga ichifanira kuuya iyoyo kueurope haingakwanisi kuuya.
Kurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunare muHarare. Vakuru vakuru vekambani yekuAustria yeGeiger International, iyo yakapiwa basa rekugadzira mugwagwa weBed Bridge Harare uye Harare Chirundu, vasvika muHarare nhasi nendege yeEmirates Airways kuti vave pagungano rekuparurwa zviri pamutemo kwekutanga kuvakwa kwemugwagwa uyu. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanenge vari munyarikani pamabiko ekuparurwa kwemugwagwa uyu ari kuitirwa pachaka. VaMugabe pari zvino vange vari mubishi kuita misangano namambo Letsie wechitatu vekuLesotho. Pasi pechibvumirano chehurumende nekambani yekuAustria iyi chinonzi Build Operate Transfer, kambani iyi ndiye inenge ichitora mari yemitero inobhadharwa mukushandiswa kwemugwagwa uyu kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Mugwagwa uyu uri kutarisirwa kugadzirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo.
Mugwagwa wekubva Bite Bridge uchinda kuHarare tiri kuita inoti inonzi ground breaking nechina nenguva dzana kuma 10 o'clock. Tinenge tiripo kwachaka munzvimbo yepachirumanzu panosangana remidlands nebhaundari remasvingo. Ndo patatoronga kutaura kwamuri kuita neni kudari matende atovapo, tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichavuya kunge dzizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina. Vatakapa basa rachona vanonzi veGeiger International vanobva kuAustria vari utori munzira, izvo zvazviri kutaura nevatokwira ndege vari kuuya kuti tizoita ground breaking ceremony iyoyo pachibva patotangiswa basa rokugadzirira tinoti dualization yomugwagwa webhaji kuenda kuchirundu.
Mugwagwa uyu wakakosha zvakadii kunyika vagumbu?
Mugwagwa uyu wakakoshesha zvikuru sanoti only kunyika yeZimbabwe asi kuti kusadhaki yese. Nyika dzese dziri mukati meAfrica muno muCentral Africa dzakaita vana Zambia, vana DRC, nesu vana veZimbabwe, vana Malawi kuti tiende kumaposta akaita sana Durban, vana Maputo, vana Cape Town tinokwanisa kushandisa mugwagwa uyoyu. Saka wakanaka wamukati for economic reasons ugonaka zvakare zvekupa kuti pakungofamba chete kwavanhu. Wakakoshera not nyika imwe chete asi kuti nyika dzese dziri dziri kuSouthern Africa. Vese vanotumidzira zvinhu nemaship zvichibuya kumaporti akaita sana Cape Town nana Durban nana Port Elizabeth nana Maputo zvinokwanisa kufamba kana kuti zvinofamba nemugwagwa uyoyu. Zvichienda mukati menyika yeZimbabwe zvichipfuura ndiye kuna DRC nedzimwe nyika vana Zambia dziri kumusoro kwedu. Saka wakakoshera ndiyo yatinoti North South Corridor yeSouthern Africa. Yatakosha zvikuru pakubudirira paupfumi hwenyika dzemuSouthern Africa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde pamwe nengochani rinoti riri kufara nezvarakwanisa kuita munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pange pane mfaro mukuru pamuzinda wesangano reSexual Rights Center muBulawayo nhasi, apo sangano iri range richiita mhemberero yekusvitsa kwaro makore gumi kubva parakaumbwa. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wesangano iri vaHumphrey Ndondo vati chinhu chinovarwadza kuti munyika dzakawanda pasi rose vanhu vachiri kushungurudzwa, kusungwa kana kuurayiwa nekuda kwekuti vanenge vabuda pachena kuti vanorarama nekuita zvekutengesa bonde kana kuti ingochani. Vati vanhu ava vanofanirwa kutorwa sevamwe vanhuwo vakakwana.
Tichiri kutambura yedu kuti tiwane support yehurumende yetu kuti ikwanise kutitsigirira, especially tichitaurira kuti vanhu vakwanise kuona zvinhu zvakaita semahealthcare services. Tiri kuona kuti mahealthcare workers are still struggling kubatsira vanhu vakaita semasex workers, semagay, semalesbian kana vachiuya kuzvipatara kuzotsvaka rubatsiro.
Mumwe mukadzi yangu zvidoma nezita rekuti Charmaine uyo atanorarama nekuita zvepabonde ati ari kufara zvikuru nekuti sangano iri rakamubatsira iye nevamwe vake kuti vazive kodzero dzavo. Ati iko zvino ave kukwanisa kuita basa rake asingatye kusungwa kana kushungurudzwa.
Nedzidziso yatakaita yekuempower nema rights, kudzidziswa kwatoita takutane maclinics where we are treated fairly, because before we used to go to clinics so uzwa kuti we treated you with an STI last month and now you are back, but now they've been sensitized. Mapurisa kuti nzvisane kuti takushanda tese. We now even kana ndikaona client isina kundibhadhara, I can go there. They protect me instead of that person.
Amai Loveness Kanye, avo vanove mufundisi neimwe chechi, vaudza vanhu vange vari pamabiko aya kuti zveungochani hazvinei nekuve nemadhimoni. Amai Kanye vati muchitendero chechiKristu, munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari, saka hapana munhu anokodzera kusarurwa. Vamwe amai avo vangozvidoma nezita rekuti amai Maseko vati vane mwanakomana wavo ngochani, vakatiwo zvakambovanetsa kutambira izvi pavakatanga kuzviziva. Asi vati vakazonzwisisa nekuda kwedzidziso yavakawana kubva kuSexual Rights Center.
Even neniwo pakutanga ndaiti maybe madhimoni, asi ndakazozikuya panapa paisara sivakandodzidzisa nezvazvo ndikatozviunderstanda. Vamwe vanonoti mamhepo vanoti ngaende kumachechis anobviswa mweya akaipa yaanayo, asi ko zvino ri kuziunderstanda kuti haana mweya akaipa, ari munhu chaiye.
Mhemberero dzekusvitsa makore gumi kwesangano reSexual Rights Center dzaitwawo kuchicherechedzwa zuva reInternational Day Against Homophobia, iro rinocherechedzwa musi wa17 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yekunetsana kuri kuita vemuchovha kuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, uyai pa 001-202-465-0318. Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi: Harare City 0, Highlanders 0, Chicken Inn 0, FC Platinum 1. Aiwa hamwadiwa tabata shuka kumagumo ichirongwa chedu. Anokoni kainemfaro ndini wenyu. Blessings Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokisi ya mina tungamili nkomo. Mnau zeji ntebele.
Soku izika tisenda baku VOA ntebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazilishumi elasithupha lasikhombisa kunkwenkwezi 2017 nguntungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Zantshine abazitshoyo azilasevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kwaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngiwukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Abaningi bathi kalimangalisi inyathelo elithethwe yi-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani ye-Zimbabwe ukuphapha zisiya emazweni alumanyano.
Yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo, bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edale lephaliyamente, bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi.
Uhulumende uthi ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebathiya umsebenzi empentsheni. Abasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa babhekana lodubo lokuswela imisebenzi ekugqibeni kwabo izifundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. UZulu weZimbabwe uthi kalimangalisi inyathelo elithethwe ngomanyano we-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani eZimbabwe ukuphapha zisiya emazweni akulumanyano ngoba zingalungelanga ukusetshenziswa. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume ekupheleni komhlangano wamazwe akumanyano we-European Union owenzelwe esigodlweni seBelgium iBrussels. Uhlangothi olubona ngezokungena lokuphuma kwendizamtshina emazweni la olwe-European Aviation Safety Agency yilo olwethule isiqondiso sokuba zimiswe ukungena ku-EU indizamtshina ezivela emazweni abalisa eleNigeria, St. Vincent and the Grenadines, Ukraine leZimbabwe ngemva kokwehluleka kwawo ukulandela isiqondiso ezavunyelanwa ngomnyaka ka-2015. Kuthele Mozambique leBenin akhitshwa kuluhlu lwamazwe angavunyelwa ukuphaphela emazweni alumanyano ngoba enelisa ukugcwalisa lezi ziqondiso. Isikhulumeli sebandla lezombusazwe eliphikisayo ele-United African National Council, UANC, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi lanxa sibuhlungu lesi senzo, bekumgceke uba kuzokwenzakala ngale ndlela.
Lezi zindizamtshina abazitshoyo azilasevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kwaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngiwukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Kungumgoqo omkhulu kunkampani ye-Zimbabwe lelizwe, uMapranga ethi sekuvimba enye indlela ilizwe belithola ngayo imali yakwamanye amazwe.
Uyadanisa sibili ngoba yiyo enye indlela ekade sizuzwa ngayo imali eyangaphandle eyama-US ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba kangcono. Nxa sokunje kutho ukuthi sokuyisililo sibili.
Enye intatheli zindaba eloba izimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lesi sehlakalo yisibonelo sokwehluleka kwahulumende weZimbabwe.
ilizwe lethu sesifike esikhathini sokuthi akuselanto enhle esiyenzayo njengelizwe. Ukwehluleka kwebandla leZANU-PF sokubonakala sobala izindla kwamanye amazwe. Ngakho-ke lokhu kusho kubana kuyakhuthaza-ke abantu laba abakwezombangazwe eZimbabwe ukubana ukuthi ilizwe libukeke libonakale njengamanye amazwe ayenza kuhle, futhi ukuthi ibandla leZANU-PF likhishwe esikhundleni ngoba nanko phela bayafakana ngobuhlobo babo eZimbabwe. Kodwa-ke kakula nguquko esiyibonayo kumsebenzi wenza eZimbabwe, kodwa okwenzakalayo kuphela yikuyangeka lamanyala la esiwabonayo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Simba Chikore, wanikwa isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi kunkampani yeZimbabwe, uChief Operations Officer. Ubikwa eholiswa amadola edlula isigidi samadola ngenyanga uChikore, yona inkampani ingangenisa imali lendizamtshina zingekho ezikhona kungezindala kakhulu zidala indleko yokuzilungisisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center koBulawayo lamhlanje ibinanza iminyaka elithumi isunguliwe, njalo inanza ilanga le-International Day Against Homophobia and Transphobia ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Diverse Families and a Decade of Championing Sexual Rights. Kuvika unompumelelo moyo.
Bekungabizwa othandayo lamhlanje eSexual Rights Center, lapho abantu abasebenzelana labo kunhlangothi ezehlukeneyo bebethakazelela amalungelo abo emacansini. Umqondisi weSexual Rights Center umnumzana Humphrey Ndondo uthe yebo bayajabula ukuthakazelela iminyaka elithumi beliswana lokuqakathekiswa kwamalungelo abantu emacansini, kodwa akulula, lokhe kulobunzima obuthile.
Njenge Sexual Rights Center sisebenza lama communities esingathi ngesikhiwa marginalized. So kunzima kakhulu ngoba sikhangele ipolitiki yelizwe longumomo wemizi. Akuvumelekanga ukuthi abantu ababulili obufananayo batshengise ukuthandana.
Umfundisi Loveness Khanye obekulumkhosi uthe abantwana abazalwa belobulili obungacaciyo kumele basekelwe, hashi ukubathatha njengabantu ababi ngoba abazidalanga kumbe abakhethanga ukuba yilokho abayikho khona. Umzali olomntwana olobulili obungacaciyo unkosikazi Patience Wela uthe njengomzali sewakwamukela lokhu.
Lamanje ngiyakubona ukuthi into ephilayo ekhona lami, sekukhona ukuthi ngitshele abanye abantu abalabantwana banjalo abangabazwisisiyo ukuthi umntwana uyisimo bani. Ngicela lani liwamukele makuyukuthi nilaba abantwana abanjalo ezindlini, lingathi ngamadimoni bese libathatha libasezinkonzweni ezijiyeneyo mbe libasezinkundleni lithi yabathwasisa.
Osakhulayo obengafihli ukuba yena ulobulili obungacaciyo uthi Neymar Rozwa uthe ngemva kokusebenzelana ne-SRC usewazi amalungelo akhe njalo akesabi ukukhuluma ngesimo sakhe.
SRC, namhlanje siselebrate the 10 years. We are saying your voice iyazwakala but sizwakale kancane. Angithi but push hard. Push hard ivoice yakho yama rights izizwakale until I'll be liberated to go in the streets igqoke ngindlela emfuna ngakhona until ngize ngihambe lami komantshi. Angithi ngishade lo muntu emfuna ukushada laye.
Unkosikazi Memory Papa uthe yebo bayananza iminyaka elithumi, kodwa isisekelo sombuso lokho singacaci okwenza bazizwe bebandlululwa.
Nothing is failed about us. So it means vele semuva and ilife yethu akula muntu eyinakekelayo. Uya champion thina for example amamadlelazoman lakamalesibele bayithi champion asikhangelwanga. Yanisend so means amalesi siyayidanger out there. Ama communities siyaxotshwa ezindlini, abanye bethu collective rape siyarethwa ezindlini but we can't even go to the police and say I'm raped.
Ophila ngokuthengisa ucansi unkosikazi Nonqaba Jamela uthe ngemva kokufundiswa ngamagqwetha mayelana ngamalungelo abo sebesebenza kuhle.
thina njengamasekusekazi hayi impilo yethu singcono kakhulu silula. In fact ngingathi isi right lokho sabakwazi amalungelo ethu njengabomama abathengisa ucansi hayi sincedwa i-SRS sube wazi ukuthi sithenze njani ucansi lethu sizivikele njani lathi emkhuhlane emacansini sisebenzise njani imali zethu lesi esizitholayo.
EZimbabwe abantu abaphila ngokuthengisa ucansi bathola nzima kubhizimusi labo ukudlula labo abathengayo. Kuthi abazalwa belobulili obungacaciyo labo bakhula nzima. Ukwamukelwa kwabo emphakathini kuletha ubunzima emulini. Inhlanganiso yeSocial Rights Center ithe izaqhubeka ikhankasa kuze kutshaye lapho okufanele khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mpfumira uthi uhulumende ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebatshiya umsebenzi empentsheni. Umpfumira uveze lokhu edalele ephalamende namuhla. Uveze njalo ukuthi iminyaka umuntu amele aye ngayo kumpentsheni ilakho ukwehliswa. Abantu abanengi asebathatha impentsheni bathola okungamadola okungatsho lutho ngenyanga. Esikhathini esiningi amadola ngamashumi amabili kuphela okuyimali engakwani lutho. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi ngamazwi kaMfumira.
Uminista uMfumira ubuziwe ngokuthi benzani njengeministry ukuthi belungisise udubo lokuthi imali eyiyo ephiwa abantu abathatha impentsheni imali abayithiwa yiNASA imali yakhona iphansi kakhulu. Ngakho ke kubuziwe ukuthi benzani bona ukuthi benze abalamzamo yini abalayo njengeministry ukuthi bephakamise imali yona leyo ukwenzela ukuthi labo bantu babe ngabantu abazanelisa nabo ukuthi imali leyo ibancede ezimpilweni zabo. Uthe ebuziwe ke uMfumira wasesithi yena njengeministry yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalele ephalamende bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi isiya esimeni esingcono.
Umfumira uthe basakhangelisisa njalo lodaba lokuthi umuntu kumele thole impentsheni eseleminyaka emingaki. Lapha bakhangelelwe ukwehlisa iminyaka le kumbe ukuyikhuphula.
Into ekhona Nkomo ukuthi ilunga ledalela ubuze lo mbuzo libuze lisithi lona siyanazelela ukuthi kathesi ngomumo womkhonomi abantu abaningi sebetshiyiswa imisebenzi bengakafikisi eminyakeni eyiyo evunyelwayo ukuthi umuntu ethathe impentsheni. Bese kusithi-ke nxa umuntu lo esethe wawutshiya lowo msebenzi ukuthi ephinde eqatshwe yona vele imisebenzi ingekho sokusiba nzima. Omunye uyabe ewutshiyiswe umsebenzi mhlawumbe eleminyaka engamashumi amahlanu kanti ipentsheni ithi uzaqalisa ukuyithola eseleminyaka engu-65. Okutsho-ke ukuthi lowo muntu uzahlala iminyaka elitshumi kumbe elitshumi lanhlanu engakatholi ipentsheni yakhe. So umbuzo obususithi uyabe ephila esidlali lowo muntu njengoba naye imisebenzi yakhona noma engazivuke akekho umqatshi othanda ukuthi eqatshe umuntu oleminyaka esiphezulu kangako khona kunabantu abaningi abasakhulayo. So lapho uthembisile ukuthi khona phakathina kwamaviki nje ambalwa sizabona umthetho i-police document yabo bazayiletha edalela ephalamende ukuthi sizoyibona yesizwe ukuthi bathini ngayo lathi bese sipha imibono yethu njengephalamende.
Kumnumzana Prince Dubeko Spanda umela iBinga North edalela ephalamende sixoxela eseHarare.
Thank you.
Ulasto kulamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe isixoxa ngokulwa phakathi kwabatshayela izimota ezithwala abantu kwele South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika United Nations uAmbassador Nikki Haley sekutaze umanyano lo ukuthi uvize umhlangano wesiphangiphangi ohlangothi lweSecurity Council ozahlaziya umumo okweleVenezuela. Kulabeqembu labalwa becatsha besiMuslim abendlulisa amalawulo abahlasele isakhiwo esilomsakazo welizwe babulala abantu abayisithupha balimaza abangamachumi amabili kwele Afghanistan. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe sixoxa lomnumzana Princess Banda osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala kwele Canada.
Canada mfike lapha 2002, that will make it about 15 plus years.
Uthe ufike esikolo kumbe uqale wasebenza?
Hayi, mfikele emsebenzini. I started working here for the Canadian Red Cross. Ngiyasebenza eSwitzerland for quite a while with the UN, with the World Council of Churches. So ngiye ngaqhubeka kanjalo lapha eCanada, first with Red Cross, then with the immigration here Canada lapha. Now I'm doing some other project management stuff.
Nxa ukhangele impilo injani khona ngapho eCanada, uqathanisa nje lezinye indawo sike wahlala khona ikakhulu ekhaya?
Ekhaya ngeke saqathanisa lekhaya ngoba I think ekhaya not only ukuthi i-comparison yakhona doesn't exist, but kunzima kakhulu ekhaya. Kodwa akasithi ngifananise nje iCanada le ndawo engihlale kuzo njenge-Switzerland, e-UK, e-America. I would say Canada lapha is one of the best places where you can have i-balance yemuli lomsebenzi lokuthi bayakwamukela. It's a very multicultural and open community. Ekhaya ikhonokho nje sona sikhala ngakho ukuthi besides lack of opportunities omnotho welizwe lo ngabe le msebenzi lento ezisota eziningi, ama basics nje njengayo communication la esiwathatha for granted, le freedom of speech, lento ezinjalo azikho. Kuhle nje ukubaduze lasebadaleni, but kosisiza ngani nxa ukuthi asikwanisa ukubanceda abadala bakhona sisekhaya lanxa sifundi.
Manje njengomuntu osuhlale isikhathi eside kangaka eCanada, singathi thina kumbe laphandle kwelizwe, ule njongo yini ukuthi uzaphenduka ekhaya kwamunye umnyaka?
Ekhaya but the home is best, so ngeke ngalahla inkaba yami lapho emphuma khona. Yikho nje sizama ukuthi sincedise abasekhaya, be it through ama development projects kumbe i-political lobbying or supporting ama initiatives a pro democracy. The whole idea ukuthi in the long run mbona ngizabuyela.
Okwakathesi uhlala lo nkosikazi labantwana na njalo ubona njani udaba lokukhulisa abantwana emazweni?
Hayi, mina angilazi ingane nje inkosi ayikambusisa lokho, kodwa ngihlala nkosikazi. Ukukhulisa emazweni ngibona kunzima kakhulu ebantwini abangela amanye ama-family members angabancedisa, ngoba ezinye izinto esizithatha kalula njengasekhaya ukuthi uzachiya kugogo ngale, uchiye kubo aunt ngale nxa ule problem yevika kubo malume kubo aunt ayikho le ndaba so lo muntu wakho nxa lesithese la sesizimisela ukuthi lihlale emazweni lapha ibanzima and imizi yangkhona inzima sibili ngubonile mina kodwa hayi kuyenzeka khona but akula support system njengayona le ekhaya yikho sithi sometimes uyakhumbula ekhaya nxa usehlelwa ngendaba ezinjalo kuba ubona izibhururu zakho zezile nkinga ngendaba yokukhulisa izimuli lapha not ukuthi only is it expensive but kulamanye ama-challenges hhayi kuzwa kubokhulu abogogo nabomalume kudala ukuthi kumele wena uzibonele nxa usulapha
umnumzana Prince Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eCanada. Iningi labasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa libhekane lodubo lokuswela imisebenzi nxa seligqibe izifundo. Lokho kubenza bagcine bebanjwa ngamandla ukukhetha ukuqhubekela phambili ngemfundo beloke bekhonale kwele South Africa kulokubuyela ekhaya belethemba lokuthi bazathola amathuba okuba ngababalisi. Emakolishini abakuwo kumbe bethole umsebenzi. UMike Wobe weStudio 7 uxoxela unkosazana Zandile Mpofu omunye wabasakhulayo ogqibe izifundo ezemithetho i-bachelor's degree in law ekolishini le-University of KwaZulu-Natal.
Amathuba ami okuthola umsebenzi awekho ngoba sengingazama ukuthi ngithole umsebenzi and ama-companies amaningi esala ukuthi bangiqhase because of my nationality.
Ugqibe emfundweni zakho njalo ungomunye wabafundi abayizalwane zeZimbabwe ezingafuni ukubuyela eZimbabwe ngoba akulamsebenzi njalo isimo sonotho asimanga kahle. Njengoba uyasho ukuthi amathuba akho okuthola umsebenzi kwele South Africa lapho uzabe uhola imali esuthisayo aphansi kakhulu, ukhangelela ukuthi uzabe uwenzani?
Into engiyenzayo manje ukuthi I'm doing my postgraduate degree hoping ukuthi isikolo sizongiqasha as a tutor kumbe as a lecturer.
Njengoba ugqibe emfundweni ze-degree elezemthetho i-bachelor's degree in law, ungathola lo msebenzi wokufundisa abantwana ekolishini lakho. Uzabe ujabulile na, njalo lokho kuzaletha umehluko onjani kusimo sakho?
Sengingajabulanga, ngizobe ngisebenzela ukuthi ngibe ne-experience ngoba abantu bangaphandle ba-underpaid compared to abantu balana.
Ungomunye wabasakhulayo abagqibe emfundweni zabo kwele South Africa abangafuni ukubuyela eZimbabwe. Lo mbono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze libuyele eZimbabwe?
Ngombono wami ukuthi le nto it will take years ukuthi iyenzakale. Of course it's possible but it needs like abantu abamotivated to do it. So if thina njengabantu basakhulayo we can maybe talk, hlangane, we form organizations as of these thina as abasakhulayo and go back home and do that, that will be possible.
Unkosazana Zandile Mpofu isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo usanda kugqiba izifundo zakhe ze-degree KwaZulu-Natal. Sixoxela ecingweni eseThekwini. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Bekule midlalo emibili yesigaba seCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namhla emini yokuyimidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lesithathu njalo enkundleni White City bekudibene iqembu leChicken Inn lele FC Platinum. Abafana be-FC Platinum bathethe yomithathu imiklomelo ngemva kokunqoba be-Chicken Inn nge-1 kanya njalo ohlohlele iqembu lezivakatshi ngu-Agripa Murimba ngehlandla lesibili lomdlalo. ekhuluma nentatheli zindaba ekupheleni komdlalo obeziphethe esidukwini namhla kuqembu le-FC Platinum Lizwe Sweswe uthi yena bekungekho lula ukuze benqobe.
So as a tough match, ama-teams wonke bedlala. I think we had some good chances ezingazange sakwazi ukuthi siwahlohle. And then we had pressure, especially first half. We didn't play our normal game. But after 45 minutes, sikhulume labo. Let's go, be patient, knock the ball. Ngavuleka ama-channels ukuthi kona sikwazi ukupenetrate sikuphethe in zone and then we try to score.
Le mpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum selilemiklomelo elitshumi lesithupha okulinani elilingana leli leqembu elihlezi phezu kwengalane lengezi Platinum. Njalo abafana be-FC Platinum bahlezi endaweni yesibili ngoba bona behlohle kalutshwana. Komunye umdlalo we-PSL odlalwe namhla esikhodlweni yiHarare enkundleni ye-National Sports Stadium, iqembu leHarare City libe ngutshiki lobhanqa lele-Highlanders kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iqembu le-Highlanders likhuphuke lahlala endaweni yesine ngemva kwalempumela lile miklomelo elitshumi lane. Kuthe leHarare City liyale lilokhu lisendaweni yetshumi nanhlanu njalo lile miklomelo yisikhombisa. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili kusigaba se-PSL njalo iqembu le-Dynamos lizadlala le-Black Rhinos enkundleni ye-National Sports. Kuthi enkundleni yeNyamunga iqembu le-ZPC Caribbean lizanqikelana lele-Capes United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Woba nini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejili.
Oh, when I don't mind this a love with when I'm giving all I need.
Tanga pasi be kiba ge ushelo lwethu lwalamhlanje behlabela kamnandi. Hayi ke kwanele zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.